mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 kukadzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Aiwe michabatsira hurumende yeZimbabwe kuita tsvakurudzo kuti vanzwisise kuti vangani vanoda rubatsiro rwokudzoka kuZimbabwe uye kuti vanzwisise kuti kana vauya vanoda rubatsiro rwakadini kuti vagarisike muno uye kuti vawane mabasa pekugara.
Sangano reInternational Organization for Migration rinoti riri kushanda nemamwe masangano kuti vaparure zvirongwa zvingabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinotarisirwa kudzoka kuZimbabwe kubva kuSouth Africa.
Vanowana Zimbabwe racho kupi rekuti varairidzi vari mumaclassroom medu vanogara nopfungwa tisati tazviona izvo.
Bazi rezvedzidzo rinoti masangano anomirira varairidzi haafaniri kutaura zvinhu zvisina umbowo uye zvinokonzera mhirizhonga.
Muprovhinsi mamaprovhinsi ane maticha anosvika muma15,000 mofunga kuti wani munhu ndeangazoona maticha ari kurwara nepfungwa akawanda ari muprovhinsi. I think kuti vandoro zvandingangotaura nezvekuti vari kuramba chokwadi asi tavapa mutoro patsamba dzatanyora kwavari.
Asi rimwe sangano rinomirira varairidzi rinokurudzira bazi rezvedzidzo kubetsera varairidzi vanonzi vari kunetseka nepfungwa pamusoro pebasa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reInternational Organization for Migration, IOM, rinoti zvichitevera musangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemukuru weIOM vaAntonio Vitorino nezvenyaya yokubatsira mukudzoka munyika kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa, sangano iri rinoti richabatsira Zimbabwe mukuita tsvakiridzo yekuona kuti vangani vari kuda kubatsiro rwokudzoka kuZimbabwe uye kuti kune vanouya vanoda rubatsiro rwakadini kuti vagarisike muZimbabwe. Mutauriri weIOM muZimbabwe Muzvare Fadzai Penny Pangeti vaudza Studio 7 kuti IOM iri kushanda nemamwe masangano kusanganisira United Nations mukuona kuti vaparura zvirongwa zvingabatsira vanhu ava kana vachinge vadzoka uye mukufamba kwavo uye nemagariro avachazoita vachinge vadzoka.
Mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakasangana nemukuru weInternational Organization for Migration IOM pasi rose vaAntonio Vitorino kuAddis Ababa kwavaive kumusangano weAfrican Union. Vakataura pamusoro pezvirongwa zveIOM zviri kuitwa muno muZimbabwe uye nezvezvirongwa zvingaparirwe kubatsira avo vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe kubva kuSouth Africa.
IOM iri kugadzirira sei kudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe kubva kuSouth Africa muna June?
Zvinotarisirwa kuti kune zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinopfuura 170,000 vanogona kukanganiswa nekusava nemagwaro ekugara kuSouth Africa mushure mekukanzurwa kweZimbabwe Exemption Permit nehurumende yeSouth Africa. IOM ichabatsira hurumende yeZimbabwe kuita tsvakurudzo kuti vanzwisise kuti vangani vanoda rubatsiro rwokudzoka kuZimbabwe uye kuti vanzwisise kuti kana vauya vanoda rubatsiro rwakadini kuti vagarisike muno uye kuti vawane mabasa pekugara uye nerubatsiro rwokutanga mabhizimusi nekuti vana vaende kuchikoro.
Pane mamwe masangano ari kubatsirawo here munyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha izvi?
Aiwe miri kushanda zvekare nemubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti vaparure zvirongwa zvingabatsire vanhu ava kana vachinge vadzoka uye mukufamba kwavo kudzoka kuno Zimbabwe uye nemagariro avachazoita kuno vachinge vadzoka.
Pane zvirongwa zviri kudzikwa here kubatsira madzimai nevana vechikoro vari kutarisirwa kudzokavo kumusha kubva kuSouth Africa?
Hapasati pave nezvirongwa zvati zvaparurwa zvakanangana nevana vechikoro nemadzimai vachadzoka kuZimbabwe, asi ayo miri kushanda pamwe chete nehurumende neUnited Nations kuti vana pavanodzoka vana vechikoro nemadzimai kunyanyanyanya vawane rubatsiro rwakanangana navo.
Mutauriri webazi pansore todzokorera zvakare mutauriri weInternational Organization for Migration muZimbabwe Muzvare Fadzai Penny Pangeti vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti masangano anomirira varayiridzi haafaniri kutaura zvinhu zvisina humbowo uye zvinokonzera mhirizhonga, vachiti bazi rezvedzidzo harizivi nezvevarayiridzi vari muzvikoro vachiita basa asi vachirwara nepfungwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rakazivisa kuti pane varayiridzi vazhinji vari kunetseka mupfungwa pamusoro pebasa nemihoro yavo, vachiti hurumende hapana zvairi kuita pamusoro pevarayiridzi ava. Vandoro vanoti kunyange hazvo zvakadaro bazi ravo rine vana mazvikokota ezvepfungwa kana kuti mapsychiatrists vanogona kubetsera munhu wese ari anogona kubetsera varayiridzi vane dambudziko iri.
Isu sebazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary education tinotonzwa kushushikana kana towa vanhu vachireva ivo kuti mumakirasi edu takaisa maticha vanogwara nopfungwa. Isi hationongi zvinenge zvakanaka kuti vanhu vataure zvinhu zvakadaro, kutongodawo kungoti vakonzerese mhirizhonga, uye hationi kuti vanowana simba racho kupi rekuti marayiridzi vari mumakirasirumu medu vanogwara nopfungwa. Hatisati tazviona izvo. Kana pane kuda agwara nopfungwa anobatsigwa nemamedical aid ariko epismas nekunoona ana chiremba, asi hatina makesesi akawanda. Hatingati tingatoti kupa varayiridzi vedu 140,000 pane makesisi atingatotaura kuti pane zviri kuitika.
Vandoro, pane chirongwa chinobatsira varayiridzi venyu ava here munyaya dzakafanana nekurwara nepfungwa kana kunetseka nepfungwa kuri kutaurwa uku?
Zvatokwanisa kukuudzai ndezvekuti isu sebazi reprimary nesecondary education tine department inonzi learner welfare special needs and psychological services. Department iri rine vatinoti vana mazvikokota vezvepfungwa ivava mapsychologists, asi zvakadonyanya kudorereka kudobatsira vadzidzi vedu kwete vadzidzisi. Tinoti tinobatsira vadzidzi vedu kuti vasatora madrugs uye kuti vasaita musikahwa yakawanda, uye kana kune zviri kunetsa kumba tione kuti zvinogadzirika sei nezvakadaro nezvakadaro kuti vakwanise kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Kana zvazonyanya kunetsa tinozongova kuda kana pana ticha wanetsekana tota chimboonai provincial psychologist vedu. Tine mapsychologists isu sebazi ari mumaprovince ose egumi muno muZimbabwe ari mubazi reprimary nesecondary education. Mapsychologists vakadokwalifaya vanodoziva kutoti zvinodofamba sei kana mwana kana aine problemu yakadai, kana kuti ari kunonoka kudzidza, pamwe kuda kumba pane chiri kunetsa, kana kuti mwana kana achiita zveviolence kana zvebullying, pamwe kumba pane chinyi chisina kugadzikana chakanaka. Tinawo mapsychologists.
Mataura pamusoro pevadzidzi kuvarayiridzi vangada rubetsero rwakadai.
Ndekuzoti zvakuva kuvarayiridzi deno matiregererewo ipapapo, nekuti isusu tinotemba varayiridzi vatinawo. Hatifungi kuti varayiridzi vatinawo vanogwara nepfungwa, nekuti ndo vari kutodzidzisa vana vedu vadori mumakirasi.
abo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takwavira Joe vanoti umbowo hwevarayiridzi huripo uye huzere vachiti bazi rezvedzidzo harisi kuda kuita musangano kuti varayiridzi vane dambudziko iri vaonekwe uye vatsanangure zvakatarisana navo
Chokutanga chatinoda kutaura sebazi reprogressive teachers union ndeyekuti dambudziko ravandoro nderekuti vanorarama mukuramba chokwadi pachirungu tinoti is living in denial umbowo hwokuti varayiridzi vari kurwara nemhaka yemari shoma yavanotambira uye nemaconditions ezvakashata ndohwatiri kuvapa asi pane kuti vadane musangano wokutaurirana vanobva varamba isuwo tanyora tsamba kwavari vandoro tichiti kana vachitsutsumwa uyezve vachiramba kuti hapana umbowo vandoro ngava organize ma meetings muma districts woti udzamusi vanenge vaka organize a meeting mu district and province isu tichavabatsira kuendesa varayiridzi vari kurwara nepfungwa kumusangana ikoko kuti varayiridzava vatestify kuna vandoro nokuti kuda vandoro vanoda kuti vazvionere pamuno sefola
vandoro vanoti hamufanirwi kutaura muchidero vachiti kana pane varayiridzi vane dambudziko iri vashoma zvikuru mukati mevarayiridzi vanosvika zviuruzana nemakumi mana
isu semaunions tine vanhu vatinoziva vari kurwara nepfungwa tinokwanisa kuencourage kuti vaende kumameeting iyoyo vape matestimony vandoro varipo vachizvinzira kuti varayiridzi vari kurwara nepfungwa nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata pari zvino tichitaura kudai kune varayiridzi vakawanda ndichatumira just a few ma statements mumboonawo vari kunyora kuti kana vandoro vachinetseka madii kuti munditumire kuti ndinosangana navandoro
ko masangano anopa rubatsiro mukurapwa kana kuti ma medical aid societies avanotaura haabetseri here panyaya iyi Dr. Joe
zvavanotaura zvemedical aid society medical aid kwakawanda haisitoshanda saka haitoshandiwo panorwara murayiridzi nokuti hapana kwairi kuacceptiwa kwakawanda vanhu vanoziva kuti hadzisi kuzobhadhara kana paying back kuprocessa maforms iyo yemalearners ndokunga kuti aangomirira malearners handioni sokuti varayiridzi vangaenda kuchinhu chinonzi chiriko chemalearners but chandoda kutotaura even kumalearners kwachona hapana chiri kuitika tinotori vana vakawanda currently vanotova neproblem dzakanyanya dzestress dzedrug abuse kuosi kunana matapi kumapurasi kumatapi vandoro kana vari pedo ngavaende vanozvionera kumapurasi kumatapi kune vana vanotogara vasingaendi kuchikoro vachitochamadrugs masikati vari vana vechikoro
ko varayiridzi havakwanisiwo here kuwana rubetsero kunyanzvi kana kuti kubva kumapsychologists anonzi navandoro ari mumatunhu ose emunyika
izvi zvokutaura kuti vana maprovincial psychologists havandoro ndinofunga somunhu mukuru vanga vachifanira kuti vasaita zvakadai because kana variko although tiziva kuti havako otherwise pane munhu wane paprovince anenge achifanira kuti ari ipapo haana kana motikari yokufamba kuinda just 1 kilometer from the province kuti anoona ticha what more kuzofamba makilomiters anoenda kuma 300 kilometers achiinda kune chakasara kuti azoona maticha muprovince mamwe maprovince ane maticha anosvika kuma 15,000 mofunga kuti wani munhu ndiye angazoona maticha ari kurwara nepfungwa akawanda ari muprovince. I think kuti vandoro zvandingangotaura nezvekuti vari kuramba chokwadi asi tavapa mutoro patsamba dzatanyora kwavari kuti ngavaorganize ma meeting places tivaunzire varairidzi vari kunetseka nepfungwa pamaringe nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata. Saka vandoro tinoziva havo kuti ndeve propaganda asi zvanyanya dei vandoro neministry of education vaorganize mamonthly meetings nemateacher unions tivape zvichemo zvakawanda izvi. Ndosaka tinyora dzimwe tsamba dzinenge dzichiti public service commission, ministry of education, ngaiti mameetings amateacher unions tiva pe zvese zvinonetsa varairidzi tione kuti vangazvigadzirisa here. Vandoro munhu anongoramba anozikangwa kuramba uyezve achitonyomba pane kuti vadini vati uyaitise musoro pamwe chete tigadzirise zviri kunetsa ndokuti education system yedu inde mberi mune zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Simba Tembo nesangano reChange Organization pamwe chete nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvimirira vari kuunganidza vanhu vangaisa ruoko rwavo pagwaro kana kuti petition kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vasasaina bhiri reprivate voluntary organizations amendment bill kuti rive mutemo. Bhiri iri rakapasiswa nedare reSenate musi wa2 kukadzi gore rino rikaendeswa kuna vaMnangagwa kuti vasaine kuti rive mutemo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri richatyora kodzero dzevanhu kana rikaitwa mutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Efanzi Sininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika kuti tinzwe maonero esangano ravo.
Gwaro iri tiri kuona richibva kuchizvarwa chemuZimbabwe, tiri kuona richitsigira zvizhinji zvaitaurwa nemasangano akazvimirira oga pamwe chete nevamwewo vangava vari kupikisa mutemo iwowo wePVU Amendment Bill.
Imi semasangano akazvimirira oga muri papiwo nenyaya yegwaro iri?
Isu semasangano akazvimirira oga taane nguva tichinyora zvinhu zvakati kuti pamwe chete nekutaura zvinhu zvakati kuti kuvatungamiri kudare reparamende, kune mutungamiri wenyika, kune vatungamiri vehurumende, tichitaura zvakaipira mutemo iwowo. Saka tiri kuona zvizvarwa zvemuZimbabwe zvichiuyawo zvichitaura ende akasike kutanga kutangira pamapublic hearings kusvikira tapfuurapo takaona vazhinji vemuZimbabwe vachinyora uyezve vachisvitsa mashoko avo kuhurumende maringe nemaonero avo emutemo iwowo.
Inganongedzera kuti chinangwa chikuru pamusoro pegwaro iri kana kuti petition iyoyi ndechipi?
Chinangwa chepetition iyi semaonero ataita ndechekukomekedza mutungamiri wenyika kuti aregere kusaina kana kuti kutsigira mutemo wakaita seiwowo. Tiri kuona gwaro iri richitsanangura mashatiro akaita mutemo iwowo, zvikuru sei maringe nekukanganisa kwaunoita magariro evanhu avo vanodhipenda nerutsigiro rwavanowana kubva kumasangano akazvimirira oga kana kuti madevelopment partners, dzingava nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo, dzingava nyaya dzechikafu nezvimwe zvakadaro daro. Tinoona masangano akazvimirira oga nemadevelopment partners vari ivo vari kunyanya kutsigira zvirongwa izvozvi.
Asika Dr. Kika, kune vanoti PVO bhiri iri rakanaka, munovatiwo kudii?
Kune avo vanoona sekunge PVO bill iri rakanaka vanofanira kunge vachitarisa munharaunda dzavanogara, vagotarisawo zvekare zviri kuita ikonomi yedu senyika, vagotarisa zvekare contribution iri kuitwa nemasangano akazvimirira oga, vozvibvunza kuti mutemo iwowo chauchauya uchivandudza kana kuti kuwedzeredza ndepapi kana kuti ndezvipi, kana kuti tichaonekwa tichikanganisa zviripo pari zvino zviri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe. Vazhinji vari kutsigira mutemo iwowo nenyaya yekuti havasi kunyatsounzwisisa kuti zvii zviri kuda kuti zviitwe. Vazhinji vari kuteerera propaganda kana kuti manyepo ari kubva kuhurumende maringe nekuti sei vari kuda kupusha mutemo kuti ubude.
Totarisawo kuti imi tarisiro yenyu kubva kumutungamiri wenyika vamunangagwa ndeipi, sekuti zvinonzi ndivo vamirirwa kuti vaise ruoko rwavo pabhiri iri kuti rive mutemo munyika.
Tinotarisira kuti President Mnangagwa vasasaine mutemo iwowo. Hausi mutemo wekuti mutungamiri wenyika angade kuisa zita rake kana kuti signature yake pauri. Mutemo unokanganisa maonero atingaite sevana vemuZimbabwe, President, pamwe chete neinternational community. Mutemo wekuti unokanganisa legacy yemutungamiri. Mutemo wekuti unokonzeresa destruction yakati wandei. Tinotarisira kuti vasange vachisaina mutemo iwowo. Isu tinoramba takamira pakuti mutemo iwowo hausi pamutemo, hauwirirani nebumbiro redu remutemo, unotyora kodzero dzakati kuti dziri mubumbiro redu remutemo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vati parunhare kuHarare, naEvans Zininga weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoramba kuti vari kushandiswa neZANU-PF, vachiti mamwe mapato anopikisa ndiwo ari kushanda neZANU-PF. MuNewZimbabwe.com makare, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kurega zvekushungurudza nekusunga vatsigiri vemapato anopikisa uye kurambidza misangano yemamwe mapato anopikisa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pastudio 7, ndiroda kutaura nezvevanhu vachazotorwa kuno kujoni kunoku, vazhinji vanoda kuyamurwa nomutungamiri wenyika. Apo tinongona hedu kuti dambudziko rokuti ivo havachisina vanhu vakuda kutora vanhu vaya, kuda kutobira ipapapa. Madii kutora vanhu ivavavo maerekisheni asati asvika? Musada kutibira maerekisheni ipapa. Ndo zvamakuda kutoita ipapa patotozviziva kuti tikutsvaga kuda kuriga nyaya dzenyu dzokuba idzi vedu mutisiene tigoita dzimwe 5 years here? Inini handitendere nazvo. Mumwe nomumwe akauya nebhazi rake ega achiuya kujoni. Chinyaya yakaita sei iyoyo yekubvisa mwana wemvana madzikwa?
Makadini vashamarari veStudio 7, ndokumbira kumbobvunza kuti muvhevhu wekuuraya mapurisa wevi nekuuraya vanhu nyaya yakadhisikana kutomboinzwa mukoti, and I don't think kuti muvhevhi ari mujera, but vajobsikala vana kana munhu wana wakauraya and munhu yefta anonzi akaponta moblessing ari haasi mujeri, but akatobvuma pamberi pedare kuti zveshuwa ndiye akanga aita izvi. But vajobsikala vari kupika mhosva yavo ndeyei chaizvo? KuZimbabwe hakuna kana vatongi, kana iwo mamajistrate achona vasi vatongi. Zvese zvavanoita vanongoudzwa neZANU-PF naMnangagwa. Vamurume uya neusinyi uyu vanhu ngatiende tonovhota zveshu timubvisi. Nini ndinotonzwa kushatirwa even nekutonzwa voice raMnangagwa mufunge?
Ndati ndimbotaura pamusana peZANU-PF. ZANU-PF yauraya nyika. ZANU-PF yauraya nyika. ZANU-PF yatengesa nyika kumaChina. Nekuti mukatarisa nenyaya dzinotaurwa zvekuitwa nemaChina, it's obvious zviri pachena kuti ZANU-PF yakatotengesa nyika ichitengesera maChina. Havasi kumbotedzera mitemo iripo, vanongoita zvavanoda paZimbabwe. Vashandi vanoshungurudziwa even kana kuchinzi vanhu ngakutaure nyaya dzemari havana basa nazvo, because vari kuziva kuti nyika vakaitengesera maChina. Vanhu ngatiendei tonovhota tunovhota varume kana inini ndakatorejista kuvhota kwacho ande tunovhota chamisa apinde dambudziko rekuZimbabwe riperere dambudziko riperera because vanhu vashungurudzika vanhu vashupika mukatarisa zvinoitwa nezanu PF hapana chiri kubuda kana even one hapana
you desert wayacho iyi ine kunenge munhu mutungamiri wacho ari kurwara nepfungwa azivi kuti kune sisisi here ari kurwara nepfungwa nganyarare taona nazvo zvino nguva yakwana tasvika nganyarare tichamuratidza zvatiri tichamuonesa moto uyu anoti chii chii bato vasingazikanwe kana munyika kana nani nani bvunza mwana mucheche wegrade zero ect kuti chii anokutaurira
naimi vestudio seven chimbonditaurirai kuti kuZimbabwe ukabwunyatsokita secha shuwa mapato anoda kusvika 100 mapato ndo zvinongoratidza zvega kuti nyika iyi haina future haina muvono womberi ini sedzekuti mapato osawa dai vaibatana voumba chimwe chete nyange dai aita mana zvavo zvainzwisisika dani kuti mangwana mangwana munhingeapo mabato nhingeapo mabato vanhu havane future yekutungamirira nyika here kana kuti vanhu varoda kungoti tarirai nyika dzakasununguka dzine vanhu vanoda kukwidza zvakaita sana south africa even kana kwamuri kuna naamerica hakuna mazipato mapato anongofowo mwana nambudzi yadhuka zvavo ngomuka kutoti ndava nebato rangu ndozvinongoratidza kuti zanup f yakaona kuti vanhu vemuZimbabwe vakanyaukotsira haibvisi izvo kumhanya kana vanhu vachiita zvavari kuita izvi vanhu ngavabatane vasiye zvimapato mapato zvavari kuronga izvi vakwanise kubvisa zanup f
varume tinokumbirawo jona tinokumbirawo kuti voters row richinjwe rigadziriswe voters roll ndorogara rakatikanganisa mavhoti edu always hatitsungi kunovhota kana voters roll usati ragadzirwa please ini ndiri mukomana anobva kwamusani chipinge ndinoitwa Robert Sirikinda hatizotyiswe nevamwe vanhu tirikuramidzwa kuita misangano yedu yetriplec kwese kwatigere papi nepapi bati toda kuvaudza kuti mudhara avo vari kunodyiwa this time vakavarayirwa nekuti vari kutiramidza kuita marallies vari kutiramidza kuita musangano nezedu navanachifu vavo vavakagadza pazvigaro zvese zanup f zvisiri izvo vanachifu vaya vataizivawo kuti vanachifu ndo musharuka mukuru anenge ari mumusha vanachifu vakuenderwa nevadiki kuti vagorambidza vanhu kuita zvavanoda munyika mavo saka tinokumbira kuti zvigadziriswe voters row rigadziriswe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america inoti pari zvino haisi kuzopa ukraine ndege dzehondo dzerudzi rwef-16 fighter jet asi pane dzimwe nhengo dzedare reparamende yeamerica dziri kuronga kukurudzira mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden kuti vape ukraine ndege idzi kuti ishandise mukurwisana nerussia svondo rapera ukraine yakasvitsa gore iri muhondo nerussia america ndiyo nyika iri kubetsera ukraine nezvombo zvehondo zvizhinji asi nyika dzomubatanidzwa wenato dziri kubetseravo ukraine nezvombo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reinternational organization for migration rinoti riri kushanda nemamwe masangano kuti vaparure zvirongwa zvingabatsira zvizvarwa zvezimbabwe zvinotarisirwa kudzoka kuZimbabwe kubva kusouth africa bazi rezvedzidzo rinoti masangano anomirira varairidzi haafaniri kutaura zvinhu zvisina mumbowo uye zvinokonzera mhirizhonga asi rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira bazi rezvedzidzo kubetsera varayiridzi vanonzi vari kunetseka nepfungwa pamusoro pebasa ravo diri Washington DC ndine tanono kawande ndichikusiya muina Chris Gande nenhau dzeisindebele.